yake akapinda mwebusubway ma video andu lajito pinda kutonge munu kwa ya akapika uniform zivita nge construction worker akapinda busubway akatupatela ticket lake akatu swipe au metro card lake akatupinda akapisiraita zvaipa rakuita izvozvo tinongotenda Mwari kuti vanhu hapana akafa but vakakuwadzwa zvishuwa vanhu and tinongotenda Mwari kuti abatwa noti munhu akadaro kumugadzara muchifunga kuti anogona kuzviita zvakare vanhu vambosununguka so tinongotendawo Mwari kuti abatwa
kubatwa kwaaita uku kunorerutsa zvakadii kutya kwanga kwave muvanhu vemunew york
chimbofunga dai uri we wakuwadzwa munhu wacho onza haasati abatwa kana iri hama yako hazvimboita zvakanaka manew yorkers vanhu vakasimba havo munorangarira 9/11 yakaitika muno munew york zvimwe zvakawanda zvakaitwa so manew yorkers vanhu vakasimba zvavo uye havatyi kuramba vachienderera mberi neupenyu hwavo but kubatwa kwake kunobatsira kuitira kuti vanhu vazhinji vanotya vayava vanoramba vava kuti munhu iye abatwa vanokwanisa kuenda kumabasa vari vakasununguka vasingatye uye vakakanganisirwa ivava vanoziva kuti munhu iye akunosangana nezvaaitsvaga zvinova dumiro remutemo
hapanawo here zvizvarwa zvezimbabwe zvingadai zvakabatanidzirwawo mutsaona iyi
tinotenda Mwari kuburikidza nejim family usa tinoona kuti hapana vana vezimbabwe vakabatwa nemamwe machechi nenge whatsapp groups atiri ane mamwe akangowanda masocial whatsapp groups kana even pafacebook vana vezimbabwe tinenge tichitotsvaga tinotsvagana zvizvi zvichingoitika unobva watanga kutsvaga naye ari kunew york diani ari kubrooklyn diani what's going on so hapana mwana wezimbabwe akabatwa kana kuti akaafectwa nenyaya iyoyo so tongotendawo Mwari pamusoro paizvozvo
tichitarisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenzvimbo dzinokwirirwa zvitima neveruzhinji pane zvamungati here zvingadai zvakapotsekawo nevanochengetedza nzvimbo iyi zvakabvumidza kuti murume uyu anga achipinda nezvomo
pane yavanoti mametal detectors aifanirwa kubata munhu iyeye pane yavari kushandisa kumaairport mametal detectors ekuti pakangoita chinhu chinenge simbisimbi chinenge futifuti inobve yarira those metal detectors I know kuti vanawo munew york but handifungi kuti vakaisa vakapedza zvese nese maaria zese because unotomuona achitopinda nemabhegi ake maviri obviously mabhegi iwayo ndiwanga inechi anga ine futi nemabhomba iwayo saka dai mametal detectors ayaya anga aripo angadai akabva bata tino munhu yanechi ane chinhu chainacho
ivo mapurisa munew york vati vazivisa here chinangwa chakaita kuti murume uyu anga achitora matanho aya
havasati vataura hapisati paitwa anything so far hapana chati chataura kuti chii chaari kuitwa atobatwa anga achifamba zvachita nemunhu ari kuenda zvake kumbare kunotenga matomati zvofamba zvake iye zvitosungwa vamwe vanhu vari munomo ame just like any other places vamwe vacho vane mamental health issues.